tineva komana pa Bernard Mzeki vanokona kuita vashanu kuno kuSenegal tina tino tenda mbaiwa tina Albert Mondoro tina Samuel Nyapokoto tina Rowan Mundondo uyezve tina Roni Jairo vakomana vakakunda zvikoro zveMzimbabwe vakakunda vakomana vese vakatamba nawo vakakwalifaya kuti iwo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira Zimbabwe kuSenegal kuri kutambwa anonzi All Africa School Qualifier Championship ema under 19 asi vakabereka zita reZimbabwe.
Vanhuwe veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika?
Neunyanzvi hurikuratidza vakomana vashanu vatauya nava hatitarisiri kudzoka tine nhava isere mhepo asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro. Tine nyika dzakaita sana Uganda, sana Mauritius, sana South Africa iyo Senegal chaiyo vanhu vekuti vane nzvimbo dzava katovaka atinoti mafour courts maindoors akanaka chaizvo.
Ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda, zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese?
Hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro, asi sokuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nokuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mitambo yewo muZimbabwe. Tinotamba nezvikoro zvehombe chaizvo zvakaita sana Harare International School, St George's, Prince Edward, Anamfakos, Wanai nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama day. Pari panyaya dzekuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots bhozi mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati a big hall. Saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo muri kuzongodhirwa mitsetse inodiwa moiswa manets kuti tikwanise kutamba. Asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana Senegal nekunana Mauritius nana South Africa mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics, ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wawo.